Mukomasi, ndinga ndinofara zvakanyanya nekutsirwa ndichitsanangura ukama huripo munyaya dzezvokurima pakati pezimbabwe nemozambiki. Hazvisi kushamisa kuti mutungamiri wenyika yemozambiki baba Filipe Jacinto Nyusi vakauya muzimbabwe kuzovhura zviri pamutemo edition ye114 yeagricultural show muno muzimbabwe. Izvi tinozvitora nekuzvikoshesa nekuti kubvira munguva yehondo chaiyo vana baba Mashero nevatungamiriri vedu muzimbabwe vaishanda pamwe chete. Saka ukama hwezimbabwe nemozambiki ukama huri pakanaka, ukama hwandingatsanangura semukombe nechirongo.
Kune zvisvinu here zviri kubuda kushowa yegore rine irori tichitarisa kuti iyo mozambiki yacho nezimbabwe dzese dzakarohwa nenzara?
Tinofara kuti nyaya dzeagriculture dziri kuramba dzichienda mberi kubvira paseo level pavillage level muzimbabwe yatingati pfumvudza kuenda kune vakagadzwa patsva pakurima nekuenda kuma2 farmers, then tiri kuenda zvakare kuregion. At regional level tiri kuona nyika yedu the second republic ichizama zvinofadza kuedza kukudza atingati maeconomic and diplomatic ties. Izvi zvinoitwa nababa vedu vamunangagwa vachiedza kubatanidza nyika yedu yezimbabwe neregion, nyika yedu yezimbabwe neafrica yose uye pasi rose.
Ndoda kuti nditarisewo kuti zvinorimwa, zvinopfuwiwa, zvinodzidzisanwa pakati pezimbabwe nemozambiki kuvarimi ikoku ndezvipi?
Zimbabwe nemozambiki tinosheya zvakawanda. Tinosheya the boundaries, tinosheya the same climatic conditions, tinosheya mavhu akada kufanana. Hazvinyanyi kunetsa kubva muzimbabwe kuenda kumozambiki, uye kugadzirwa kwemapepa ezvokurima pakati penyika mbiri hapana zviga kana zvirango zvakawanda zviripo zvinotitadzisa. Tiri kuona cooperation hombe iri kuitwa pakati pezimbabwe nemozambiki. Mukatarisa ambasada vedu vari kumozambiki vamatemadanda vane zviga zvavainyora zvinovandudza technology neagriculture munyika yedu, mabilateral agreements, mabilateral engagements nemaMOUs akawanda anoita kuti agriculture yedu tiendese mberi.